nauyi yechido chake chekumanyira icho chigaro cheutungamiri weAmerica muna 2050.
Kana muchiona sokuzvwa kwamunoita vakanye West, munoona sokuti izvi inyaya inokodzera zvikuru here?
Ndingade kukudzurai kumashure maybe makore almost maviri apfuura kana kuti matatu. Kanye West akamboti zii kwenguva yakati rebei ari kunetseka neiwo mahealth issues ake emupfungwa, atingati mapsychological issues. Pane kuridza kwaanga ari kuita kuLos Angeles kuCalifornia. Ari pakati pekuridza apa Kanye West akabva angoonekwa akangobva abva pastage kwakutodzokera behind stage kwakutotakura mabhegi ake kwakuenda. Zvinonzi ipapo Kanye West akaita yavanoti muchirungu nervous breakdown. Ndopaakazobudawo pachena nemudzimai wake achitaura kuti aiwa murume wangu anga ari kunetseka nepfungwa endi zvinhu hazvina kumira mushe izvozvi. Ndichitarira zvinhu zvakadai ndinenge ndichiona kuti ichava zvichamunetsa. Kunyanya nyanya mibvunzo ichabvunzwa nemaAmerican kuti iwewe zvawada kuita mutungamiri wenyika, asi wakaita uinewo dambudziko rauinaro risiri rekuda kwako, asi kungotiwo is an health issue, asi unozozvimanija sei nenyaya yekuti basa reupresidenti basa rine lot of pressure, unozozvigona sei? Saka ndoona kuti achaita dambudziko guru ipapo.
Pane chamunoona here chamunofunga kuti kuda pamwe haakodzeri, uyezve munoziva kuti achada kupupidza ari mubato ripi here?
Achakwikwidza ari independent. Zvaanoziva andingati pane one chinhu chaamiririra. Tichitarisa nyaya yekumbinyikidzwa kwevanhu vatema kana kuti vanonzi maminorities, Kanye West anozivikanwa kuti akataura kuti haoni kuti muAmerica mune dambudziko iroro. Saka ndingati panyaya yerace haana paakamira, uyezve tingangoti haazi munhu ane tsitsi nemabatirwo ari kuitwa vanhu vatema munyika muno, nekuti akatotaura achiti iye haoni dambudziko reganda muAmerica. Muna 2018 akaenda kuWhite House akasangana nemukuru wenyika iyo vaDonald Trump. Akapfeka chikepisi chavaTrump chaya chekuti Make America Great. Saka ndinoona kuti pavakamira hapana kunaka, kana tichiona kuti munhu akaendosa Trump munhu anga ari kuendosa mapolisi ake angatiwirirana nemabatiro anga ari kuita Trump nyika. Saka asi mabatiro iwayo ndo achamutambudza mukampeni yake.
Pane zvimwe zvamunofunga here kuti zviri sure kwekufunga kwavo kutaurira nyika yose kuti anoda kukwikwidzawo kuita mutungamiri wenyika?
Pandakazvinzwawo ndakabva ndambofeya feya mbijana ndikati okay, wakamirira chii varume ava? Ndo pandakabva ndasanganawo nenyaya yekuti vane damba refu ravo ravari kubuditsa musi wemuvhuro. Saka munoziva vaimbi dzimwe nguva kana vaine damba refu ruda kubuda vanobuda vachimbotaura nezvaro. Ini ndinoona kuti iye abva afunga kuti ati ndaakuda kuita mutungamiri wenyika kuti zviunze mutauro, uyewo zvichibva zvazowedzera damba refu rake iri, vanhu vachida kunzwa kuti iyo mhanzi yaari kuimba iyi iri kuenderana here nekuda kuita mutungamirira kwaku mutungamiriri kwataura uku. Ndingada kungoti Kanye West sandiye ega wandingati muimbi kana kuti ekta ada kuita president. Kana muchitondera kune akatobudirira akazviita anonzi Ronald Reagan anga ari muekta aizikanwa paTV chaizvo, iye akatoita president wenyika inoi. Kune vanonzi Arnold Schwarzenegger havanozodawo mutungamiriri wenyika asi wakaita governor weCalifornia. Saka iko kuita kwaKanye West uku hakusi kwekutanga, kune wakambozviita, asi ndichiona hangu iye zvake ndoona kunge ane makata pamberi apa.